Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wemuvhuro ndira 7, 2019. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoita musangano wakakosha wechimbi-chimbi nevamiriri vevashandi vayo. Panguva iyo varairidzi vari kuronga kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro mangwana vachiti havana mari dzekufambisa. Sangano rinomirira vana chiremba muzvipatara zvehurumende ava vari pakurangwa mabasa reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisati dzadzokera kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yamanikidzwa kushevedzera musangano wechimbi-chimbi wekuedza kugadzirisa zvinhu sezvo vashandi vayo vasisina kugadzikana. Chikwata chehurumende chakasimba chinonzi chiri kutarisirwa kusangana nhasi mangwana naano nevamiriri vemasangano evashandi vehurumende ose pamusangano uri kutarisirwa kuzeya nezvemihoro pamwe nemashandiro evashandi vehurumende. Musangano wakakosha uyu unoitwa panguva iyo masangano evarairidzi akawanda azivisa kuti nhengo dzavo hadzisi kuzokwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro sezvo dzisina mari dzekufambisa. Chikwata chehurumende chiri kutarisirwa kupinda musangano uyu chinosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvevashandi nemabasa amaisekai Nzenza, gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima, gurukota rezvedzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Amon Murwira, pamwe chete nhasachigaro weCivil Service Commission Dr. Vincent Hungwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori musangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe ava noti nhengo dzavo pari zvino dzakamirira kunzwa zvichabuda musangano uyu.
Tiripo ndechekuti varairidzi vakamirira musangano uchaitwa uchatiratidza kuti zvakamirira sei. Hongu varairidzi vari kutaura kuti kubasa havasi kuda kudzokera, asi tofanira kunzwisisa zvakareka kuti nyaya yedu ndeyekuti nyika inoiyi nyika yekuti vanhu fane kushandiswa demo pese pese. Tioda kutanga taita fulfill malegal requirements anodiwa, kureva izvo tofanira kupa government due notice ende izvo tichazviita, asi at the same time tichiburisa pachena kuti tichipa due notice kudaro mamembers edu aari incapacitated kuenda kubasa. Kureva izvo patakaita musangano wesvondorapfuura izvi takaita posei nekuti varaidzi vanenge vachitenda kubasa 2 days pawiki rega rega nekuti vari incapacitated. Tichambotanga takamira ipapo kana vanhu vazvinyatazobudirira kuenda mberi tozoita zichiinkriza madays edu plus zvichomo zvedu tichiona kuti zviri kuadhiniswa here, asi chiripo ndikaiti varaidzi vari kuchema kuti havasi kubatwa zvakanaka. Takamirira zvakare kuti panopfera musangano uri kuitwa nhasi ndopatinozonyatsoona kuti tikutora gwara ripi, nekuti hatisingari kuti timhanyirire kutaura zvinhu kumashure kwataitika tataura zvinhu vamwe masangano ozotichinjira zvatinenge tataura. Saangwa tikakwanisa kuti tange tinyatsobata chisungo chimwe chete sezvari musangano waitwa hapana chabuda, tozoita madeclaration yedu tichazova taita musangano hapana chabuda tikakutora gwara izvi.
Ndiani vamuri kusangana nawo nhasi?
Tiri kusangana nehurumende yacho yese. Tikuona pane mazita emaminista akati wandei. Ndodavira kuti tichaona minista wekufinance, tichaona minista welabour, tichaona minista weeducation, tichaona maminista akati wandei wandei weeconomic planning wacho. Ndepamusana pauri tiripo ndechekuti vadeedza masangano ese zvipari zvamboitika muhistori yenyika ino. Nechongozvizva vati vanodeedza Apex Council, musangano uriko wadeedzwa munhu wese neunion yese. Kureva izvo kuti kana tikatatadza kubata chisungo apa inenge iri nhaurirano inenge atadza kuprodusa result iri correct inobata munhu wese. Saka tichatichazoona kuti twapedza musangano todai vati vashandi vehurumende vachazosangana futi totitaurirana kuti totora gwara iri rekandotora gwara iri.
Vanga vari munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Blessing Zulu weStudio 7 abatawo sachigaro werimwe sangano revarairidzi reZimuta vaRichard Gundani Avanoto rishinji rwavarairidze ruchakundikana kuenda kumabasa nekuda kwekuti vakapedza marishoma yavakatambiriswa mwedzi wapera.
Varairidze vezimuka tanyora tsamba yechiziviso kuhurumende kuti mamiriro ezvunhu nokuda kwemari iri kutambirwa nevarairidze. Mamiriro acho ndekuti varairidze havakwanisi kuti vaende kuchikoro vanoita basa vagodzokera kumba. Saka tazivisa hurumende, tanyorera hurumende tichivazivisa kuti ndo mamiriro akaita zvunhu pavarairidzi vari kufanirwa kutanga basa musi wa8 January temu yokutanga ichitanga. Kuti ruzhinji rwavarairidzi, varairidzi vese mari yavakatambira havana mari inokwanisa kuti vadye kumba, vaende kubasa, vagonoshanda, vagodzokera kumba zvakare. Saka tavayambira isusu kuti patove nedambudziko ratiri kuti incapacitation pachirungu. Ndo dambudziko ravako, saka muchaona kuti varairidzi venyu vachatadza kuenda kubasa. Vanenge vaenda havo vanenge vakwereta mari, kana kuti vanenge vatsvaga rimwe basa rokuti votambira mari, voshandisa mari kuenda kupi? Voshandisa mari kuenda kubasa. Asi hapana kwazvinosvika nemhaka yekuti chero nguva isipi mazuva mashoma shoma iyayo vanenge vapinda muzvimbadzo, upenyu hwavo hunenge hwanyanya kutooma kudarika zvawanga huri. Saka chero kuri kwokuti vaenda kumabasa hakuna zvavanonokwanisa kunoita.
Saka apa muri kuti hurumende inokwanisa kuya nemari yekupa varairidzi yechimbi chimbi yakangotarisa sei tingati nyaya dzemichovha idzi nezvimwe zvekuti vakwanise kuenda kubasa?
Hurumende ikangogadzira ipapo ikangopa mari inokwanisira yacho yatikutaura iyoyo, vanhu vanobva vatongoenda kubasa, nokuti ndonyaya iripo. Zvikakwanisa kuti zviitike nhasi zvinenge zvakangonaka.
Tiri kunzwawo vamwe varairidzi nesangano renyu vari kuchema chemawo kuti vada kuti kana zvichibvira vapiwe mari yekuAmerica. Asi ka hurumende inenge yakatozivisa kuti haikwanise kuita izvi, pangagadzirwe sei?
Izvi ndo zvatichataura muhurukuro dzatichaita navo nhasi. Saka hurukuro idzi ndo zvatichabudira napachena kuti toona, nokuti musangano uyu vakatisedza mukumusangano, tichagara musangano uyu nhasi. Kana tagara musangano iwoyo tobva taratidzana, hatingazvibuditsi mumhepo kuti tinenge tichinegoshieta tichiratidzana kuti chii. Asi chiripo ndechokuti varairidzi vanoti hurumende iwe ndiwe mushandirwi, wakavimbisa kuti mari yatiri kubhadhara anenge ari maUS dollars. Hapana pawakambozotaura kuti mari yawakutambira semurairidzi haisisiri maUS dollars. Saka vazvirairidzi havasi kukumbira chinhu chitsva, vari kungotaura zvazviri. Chero ukaenda kubhengi unoona kwangonyepa kunzi maUS dollars.
Saka ndanani vari kupinda mumusangano wanhasi?
Mumusangano wanhasi uyu kunenge kune makurukota ehurumende anenge akatungamirirwa kane gurukota rinoona nezvepublic service labour and social welfare. Tinotarisira kuti vanenge vane mamwe makurukota vanenge vainawo.
Vanga vari sachigaro wesangano revarairidzi rezimuta vaRichard Gundane vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe waWilson Makanyaire vanoti sangano ravo rakatosunga kuti nhengo dzaro hadzisi kuenda kubasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo gumi zvavanoti vakasvitsa kwairi.
Isu sepeuzim hatisi kuenda kubasa. Taatenderera nyika yose tichibvunza varairidzi kuti zvino zvinhu zvakaita manyamamerengo kudai todii. Taatenderana kuti hatisi kuenda kubasa. Tikanyorawo madhimandi edu angasvike kugumi ataisa kugavhumendi kuti vaconsider vazive kuti ndepatimire. Kusvika vaanza zvinhu izvozvo ndepatinozofunga kuti tingatanga kuenda kubasa. Zvimwe zvezvinhu zvatachema nezvazvo ndezvekuti hatichakwanisa kubhadharira vanhu vedu fees kuzvikoro zvavanodzidza. Saka kutanga iyo temi ino hakuna mudzidzisi achabhadhara mari yechikoro yevana kusvika tapiwa mari yekuvabhadharira. Chechipiri, taakumbirawo kuti tiwane mukoho wedu nemari yekuAmerica US dollars, nekuti iyi yebhondi takundikana hatichakwanisi. But kana hurumende yainsista kuti vanoramba vachida kutipa in bond vanofanira kupa mari kusvika ma$3,000 per month. Taachemawo zvakare kunyaya yebhonasi yedu yakabhadharwa chidimbu yatiri kuti kuhurumende hatigoni kuenda kubasa kana patipa bhonasi yedu. Isu tinoziva kuti muzimbabwe muno bhonasi yedu right and kumbunyikidza kwavakatiita hatingagoni kuenda kubasa. Taachemawo zvekare nezvinhu zvakadai sehousing allowance netransport allowance. Dzimba dzatinogara dzaakurwadza, dzaakudhura, kuenda kubasa kwaakudhura. Saka tati hurumende ngaisa zvinhu zvakadai.
kakumbira zvekare kuti nyange mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanyatsoongorora nyaya iyi kuti isu sevadzidzisi hatigone kuramba tichitambisa vanhu sevana vachechi upenyu hwavo maiwanga vatinzwisisawo.
Asi tiri kuona kuti masangano evarayiridzi muri kutaura zvatingati zvakafanana, muri kushanda pamwe chete here semasangano kana kuti muri kungoitawo rumwe rumwe?
Aiwa, tinoshanda pamwe chete, tinogona kusiyana pano nepapo, dzimwe nguva tombopesana pano nepapo. Bati kana nyaya yedumbu mukoma jonga tinobatana, nyaya yeweki condition tinobatana. Izvozvi kutaura kwatiri kudai nemeeting yatichagara pasi mainyenzi ese tichiongorora kuti izvinhu izvi zvinge zvatambirwa.
Imi sangano renyu rine nhengo ngani zvokuti kana dzakaramwa mabasa zvingaita kuti nyika iyi zunguzike?
Sangano redu rine varayiridzi vangasvika kuma3000, asi kana toshevedzera kuramwa basa hatisi kutaura zvesangano. Sasa munhu anonzi ticha, munhu aomerwa neupenyu, munhu asina raramo, munhu akushoreka munyika yeZimbabwe. So kana toshevedzera strike hatitarisi zvenhengo, takutaura kuti ticha, munorangarirai nekuti kune vamwe varayiridzi zvekare vasiri mumainyenzi EDF iwawo. Bati vese tinongovakurudza kuti aiwa, ngatiitei muonera pamwe chete, ngatiitei zvinhu zvimwe chete, nekuti nhamo yatinorwa ndiye kwedu.
Mune tarisiro here yekuti munosangana nehurumende kuti mugare pasi musati matanga kuramwa mabasa uku?
Zvokutaurirana hasi kumisa strike. Isu takuda kuona kuti munhava medu munei tiri kuvhima mukoma jonga. Ukaenda musango kunovhima ukadzoka kumba usina shuro, unorambwa nemhuri. So zvokutaurirana nekufadzana nenhema kwete, isu tatanga tangoona kuti munhava medu munei kuti tidzokere kumabasa.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunare neStudio 7 kuKariba. Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende avari pakuramwa mabasa reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisati dzadzokera kumabasa. Mutauriri wesangano iri Dr. Prince Butau vaudza Studio 7 kuti sesangano vachiri kunzwa kubva kunhengo dzavo zvichitevera musangano wavakaita nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yavakaita naBlessing Zulu weStudio 7 neZuro.
Pari zvino mamembers vedu havasati vadzokera. Hakuna mamembers vedu eassociation vana chiremba vati vadzokera sofa.
Ko, zvatiri kuverenga kumapepa nhau kuti makatenderana uye manga mati nhengo dzesangano renyu dzinge dzadzokera kubasa mukati memazuva maviri?
Zvakatenderana ndezvekuti vana chiremba vanofanira to engage mamembers avo kuti vadzokera. Association yana chiremba inofanira kuengage, support to engage the members to go back to work. Tanga tisina kuti tiri kudzokera basa ipapo within 48 hours. So iko zvino same process yekutaura nemachiremba tichionesana zvatakapiwa nehurumende nezviripo muzvakataurwa kuti tidzokere kubasa. Asi pari zvino ndozvokusina members vedu mazhinji vari kuregza kushungurudzikana nezvakataurwa nehurumende. So as the executive hatisatameka decision wedza kuti tinogona kuti toti takuudza hurumende kuti tiri kudzokerere kubasa within 48 hours. So tiri kuda kuona kuti tozvifambisa sei. So sana chiremba vese vemuzvipatara zvakasiyana sana maCentral Hospital tine mameetings each and every Central Hospital, and then vana chiremba vachisangana ikoko, vana chiremba vese vosangana muzvipatara zvakasiyana siyana, and then vodecida kuti zvatapiwa nehurumende todzokera kubasa here neizvozvo here kana kuti tombomira tondokuti pamwe hurumende chatembo.
Pane zvimwe asi here zvati zvawiriranwa?
Ihe, zviripo zvati zvawiriranwa, but mune kutsutsunya kwakati wandei munana chiremba. Zvakafanana nekuti nyaya yemishonga tabvuma kuti hurumende yati ine mishonga kuNatfarm ye2.2 million, but vana chiremba vari kuti mishonga iyo haisati yapo. Doda kupa muenzanzo yekukadona mishonga iyoyo haisati yapo. Pane mamembers vedu atoendawo vakanotarisa kuona kuti mishonga yapo here, haisati yapo. Muchegutu zvimwe chetezvo. So tiri kuti muzvipatara zvizhinji zvinhu zvasati zvaamo, and then takanzi tine duty free, but vanhu vazhinji vari kuti hazvina kunge zvakataurwa kuti mamembers ese achibhenefita here. Sekuziva kwedu kuti hurumende inogona kunge ichizochinjachinja sezvainoita kuti inogona kuti yatipa yekutitorera. So vanhu vazhinji vane kamistrust muhurumende kuti chokwadi yati yakona chiremba here duty free ese. So the point of saying kuti we are in agreement partly with zvataurwa, but not Aska
hurumende iri kuti muna kubvumbi ndopairi kuda kuti inge ichizeya nyaya iyi.
Isu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi kuti in April ichange ichiti mari yakadai yotipa matimelines kuti isusu manegotiations edu anenge achifamba zvakadai. So pane kasort of mistrust between the government and the employer. Zvinhu zvavakanyora hazvina kunyanyojekesei.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Prince Butau vari parunare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSudan nezuro akakanda utsi unokachidza kuzviuru nezviuru zvevanhu zvairatidzira muguta guru renyika iyi. Izvo zviri kuda kuti mutungamiri wenyika vaAlbashir vabve pachigaro mukuratidzira kwapinda masvondo matatu. Muchiitiko chisati chamboonekwa munyaya dzekodzero dzevanhukadzi, varume vemuSaudi Arabia havachagoni kuramba madzimai avo asingazvizivi. Kutanga nezuro svondo, mataredzi mhosva ave kusungirwa kuzivisa mudzimai wacho kuburikidza nekutumira mashoko ekuti muchato waguma panhare mbozha. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvisara zveZimbabwe zviri muno muAmerica, nhasi tabata vaNicholas Muroji Mada vanogara mudunhu rePennsylvania. VaMada vanoti vave nemakore makumi maviri ivo nemhuri yavo vari muno muAmerica uye vanoshushikana nemamiriro akaita zvinhu kumusha pari zvino.
Muroji Mada vanogara kunonzi kuPennsylvania, dzichizvarwa chekuZimbabwe. Uye inharaunda yandagara kwemakore anokwana kuita makumi maviri. Inini ndakadzidzira kucollege munomu kuita zvemagetsi, saka kazhinji ndo zvandee ndichiita. Ndoshanda mumaproperty, asi ndinozvishandira ndega hangu. Ndakabva mukushandira varungu.
Vakawanda vanoti upenyu kudiaspora kana kumhiri kwemakungwa uku chinhu chakaoma. Imi muri kukwanisawo kurarama sei muAmerica?
Ichokwadi, inozvazonaka kuti kunana sekuru mukanya, asi uchitanga kupinda muno musati waziva kuti mukanya vari papi. Vanotaura kuti kusina mai hakuendwe, ndizvozvo chaizvo. Ipapo chaipo kusina mai hakuendwe.
VaMada, mune mhuri yakakura zvakadii uye mhuri yenyu iri muno here kana kuti iri kuZimbabwe?
Ndine yandinoti mhuri yangu, mudzimai nevana vangu vasikana vaviri, vese vari muno. Vana vari kuchikoro, mumwe ari kuhigh school, mumwe ari kucollege. Saka ndokukura kwakaita mhuri yangu, vese vari muno. Tinobata tiri munyika ino yatakagara.
Matauro wokuti muri nhengo yebato reMDC inotungamirwa navachamisa, Makapinda sei kuti munge muchiita bato rezvematongerwo enyika riri kuZimbabwe imi muri kuAmerica.
Ini ndiri nhengo kubvira iri bato raitungamirirwa nava Morgan Tsvangirai. Ndaingova ndiri nhengo ndakabatana nevamwe vangu vanga vachida rusununguko kwenguva refu tichiita maefforts atanga tichiita ekubatsira bato redu reMDC kubvira kuma 2000. Tiri muno muAmerica tichiita maefforts ekutsvaga vamwe vatinokwanisa kunge tichibatana tiri pamwe chete kuti tinge tichibatsirana naleti Tsvangirai nevamwe vatungamiri vedu nemamembers edu ese. Ndakatanga ndichinyora kazhinji zvinyorwa maarticles mumapepa ekuZimbabwe. Zvinhu zvandinongoshuvira kuti munhu wese ari munyika yedu yeZimbabwe ange achiwana raramo inoita kuti agute nemhuri yake achifara.
Kuuyawo muAmerica mune mapato ezvematongerwo enyikawo arimo, muri nhengo yebato here remuAmerica?
Yes, muno muAmerica ndiri nhengo yebato ravanoti Democratic Party, the Democrats. Riri bato randinoona kazhinji, rine zvinhu zvakawanda zvandinoona zvinotarisirwa nebato rangu reMDC. Ndokwandinovhota ndiri ikoko kubato iroro.
Tiri kuona pari zvino muhurumende yeAmerica mune makakatanwa akonzera kuti mamwe mapazi ehurumende ange achimbovharwa pamusoro penyaya yekuvakwa kwemudhuri kumuganho weMexico neAmerica uko. Muri kuonawo sei nyaya iyi?
Nyaya iyoyo ndinoiona kunge nyaya iri kuzunungusa nyika ino, nenyaya yekuti nyika ino yeAmerica inyika yakavakwa nezvizvarwa zvenyika dzakasiyana-siyana. Saka bato rangu inini remaDemocrats rinoti kwete ngatitarise atinoti maprinciples edu senyika ndeyekuti tichengete vanhu vese vangava vanobva kuZimbabwe. Tinofanira kuti tivachengetedze nekuti tinochengetedza kodzero dzevanhu. Saka ndingati ndo argument ine bato rangu randakamira naro remaDemocrats. Bato remukuru wenyika vari kuvhara kuti vanhu havafanunge vachipinda, ende vanhu vanopomerwa mhosva dzakawanda kunyanya isusu tinobva kune dzimwe nyika. Kunzi tingava makororo tiri mbavha zvinhu zvakadaro, izvo kwete, tisu vanhu tiri kutoshanda zvakanyanya.
Chizvarwa cheZimbabwe vaNiki Murozhi Mada vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Iyo zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Makadiko mukoma Jonga, ini ndinonzi Maijoto, ndiri kuTrojan Mine kuBindura. Ndinokumbirawo kukwazisa hama dzangu dzekwaMaposa, dziri kwaMutoko nedzimwe dziri kuMberengwa, nasisi wangu ari kuMasvingo, navamwene vangu vanonzi Mbuya Joto nemurume wangu anonzi Chamunorwa Joto. Kuvandinai kuno kuBindura, vamwene vangu vanogara kuUzumba kwaNakiwa, Mbuku raMarume, nevana vangu variko ikoko. Maita basa zvenyu.
Maamuka sei vashamarari veStudio 7. Ndinokutendai, munodadisa hama dzangu, ende muri mukaka wakachena usina tsvina, ende usingadi kuzoiswa munyu. Munotaura zvose zvakachena, zvatanga tisingazive taakuziva. Taisivharwa kumeso makore mazhinji tisati taziva kuti kune Studio 7 inotaura nhau dzakachena, tichingonzi inonyepa inonyepa. Asi unozovhurika meso, vana vembwa havasunuri musi umwe chete. Muswere munyasha dzaMwari. Rambai makadaro, Mwari vakutungamirire muchokwadi chenyu. Amen.
Makadiko vateereri veStudio 7 pamwe chete nevashamarari vacho. Mwiri yese yeZimbabwe, aiwa ini ndinofara zvangu. Ndinoitwa semuzita, mwana wakangwenya kumusha ndichibva kuMasvingo mukati meZimbabwe imomo. Ndiri mumwe anoshandira kuSouth Africa kunyika yekuMpumalanga. Ndainga ndichida kubvunza kana kuti kuda kuziva nezviri kuitika pamwe chete nezviri kutaura. Ndanga ndida kunzwisisa panyaya inoda isu. Ndiri kunzwa kuti zvoni madoctors achiri kuda kuenderera mberi nokurega kudzokera muchipatara nekuda kwokuti chichemo chava chisati chakwanisika kuti chigadzirike munyika yeZimbabwe. Chandaya ndida kuti ndizivise kuvanyaya dzakaita saizvozvo ndechekuda iswa kuti haipo here imwe plan inganga ichiitwa kuti madoctors akwanise kunge chidzokera muchipatara because vanhu vafirwa nehama dzavo zvakanyanyisa specially isusu wofu. Tatovirwa nehama dzakati wandisa vanhu vainga vachifanira kunga vechirarama kuko kudai zvazvakasangana munyika. Homo ndinoundestanda sasimi ndiri kutaura kuti Zimbabwe haina mari and haina mari baba yairi kukwanisa kudhinda kuti inge ichishanda mukati meZimbabwe but chii chingava chichikonzera kuti mapuraizi emashopu adhure uye vanhu vemashopu vange vachida mari yemadhora but vichiziva kuti ivo vanhu vanenge vachishanda havashandisi mari yemadhora. Hapana here plani ingaitwa nevanhu vari kumusorosoro kuti vakwanise kugadzirisa nyaya iyi? Pangewo pane zvinhu zvinenge zviri nani. Saka inini ndaikumbirisisa kuti vakuru vedu ngavasolve nyaya iyi igadzirise dai zvainga zvichiitika vaigadzirise nyaya iyoyo because hatatambura vana veZimbabwe tatambura chaivo chaizvo. Ndava netime ndichitirira Studio 7 zvokuti panogona kutoita makore asi ndazopa kuzvibvumira nhasi kuti ndikwanise kukwanika ndichiisawo voice record yangu inzwe kuti pamwe pane anza maybe yandingawana kana kuti kunzwa saidi ringanga richiita kuti zvinhu zvigadzirisike. Ndatenda zvangu.
Makadi makadi veStudio 7, aiwa isu tinofara muri kutaurawo namadzibaba Abhurahama. Aiwa tinotenda nekunamata kwataita zuva ranhasi zuva resvondo. Aiwa ndoda kukwazisa vatendi vose vangari mukereke, kereke inonzi vekubatana kwevatendi chechi, tichiti aiwa rapai muchinamata. Isai musoro pamwe chete munamata nyika yeZimbabwe. Ndazokwazisawo mukadzi wangu maCherity, muparidzi Chikwana, amai Chikwana, mai Panashe, Yenson Chiwamba, nevamwe vatendi vose vari kunenzwa chitaura pamhepo. Ndichiti makadiko vatendi vekubatana kuvatendi.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7. Iye zvinotombo kupai kambo, Man of Peace, kanobva kuchikwata Machikos, tichirangarira muimbi aimba nechikwata ichi, Dan Chanda, wekuSouth Africa, uyo akatisiya nemugovera. Kambo, Man of Peace kubva kuna Dan Chanda nechikwata Machikos tichiti zorora murugare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoita musangano wakakosha nevamiriri vevashandi nhasi panguva yevarayiridzi vari kuronga kusaenda mabasa panovhurwa zvikoro mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina nomutungamiri Nkomo.